Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 4 Chikunguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti riri kufunga zvekukurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera mapato asingakudzi vanhukadzi nokuvatadzisa kukwidza musarudzo sezvinoitwa nevanhurume. Sangano remisa Zimbabwe rinoti mwedzi uno riri kuparura zvirongwa zvizhinji zvokubetsera vatori venhau panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Mhemberero yezuva reIndependence Day yeAmerica yatanga zvine mutsindo munzvimbo zhinji muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira nekurwira kodzero dzevanhukadzi reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE rinoti riri kufunga zvekukurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera mapato asingakudzi vanhukadzi uye nekuvatadzisa kukwikwidza musarudzo sezvinoitwa nevanhurume. Gwaro rakabudizwa neZimbabwe Electoral Commission pamusoro pevanhu vachakwikwidza musarudzo dzegore rino rinoratidza kuti mapato ose akangokwanisa kupa vechidzimai nzvimbo dzisingapfuuri zvikamu gumi nezviviri kubva muzana kana kuti 12%, izvo zvinonzi nemukuru weWALPE muzvare Stabile Dewa zvinoshatirisa uye zvinoratidza kuzvidzwa kuri kuitwa vadzimai nemapato ose munyika.
Zimbabwe Electoral Commission musi weFriday yakabuditsa list revakakwanisa kuisa mazita avo kuti vamirire vari members of parliament kuelection iri kuitwa mwedzi unotevera unova musi wa23 August 2023. Asi zvinhu zvakabuda munomination kotuma zvinotifadza isusu sevanhu vanoshanda nemadzimai ada kupinda mapositions eutungamiriri.
Chii chaitarisirwa nesangano renyu?
Taitarisira kuti mapolitical parties acharespecta section 1756 and 8 constitution inotaura about nyaya dzegender equality. Zvino zvinoshungurudza kuti tikatarisa main political parties edu, tikatarisa ZANU PF yakakwanisa kungopinza vakadzi 23 out of 210 constituencies in Zimbabwe. Tikatarisa zvakare CCC yakakwanisa kupinza vakadzi 20 out of 210 constituencies. Tikazvisa kumapercentages, ZANU ine 11% out of 50% inotarisirwa neconstitution. CCC ine 10% out of zvakare 50% inotarisirwa neconstitution. Izvi zvinhu zvinoshungurudza nekuti zviri kuratidza pachena kuti mapolitical parties haasi kurespecta madzimai anovasapota, madzimai anofamba navo vachishanda vese pamwe chete. Nekuti kana zviri zvekukampena vanenge vari vese, zviri zvepamarali zvekuimba nekuwaridza maZambia, madzimai ndiwo anoshedzwa kunze uyai. But kana zvazvekupinda maleadership positions, madzimai anenge akusadiwa. Tikatarisa kumapolitical parties kwese ikoko, kune madzimai ari strong, ane capacity, anoshanda, anoziva nyaya dzepolicy, anoziva nyaya dzekugadzirwa kwemutemo, anoziva machallenges ese anosangana nevakomana, vasikana, varume, vakadzi, vakwegura, vanorarama neurema. Hapana chavasingazive chekuti vangatadza kuenda kuparliament vagotonosumudzira nyika. Asi nenyaya yekuti hapana kakurespektwa kwemadzimai mumapolitical parties, apa ndo patinoona madzimai aya kuti akavharirwa panze, vachishungurudzwa, vachikanganiswa nenyaya dzevote buying, vachirwiswa, vamwe vachibviswa mazita avo pamalisti, vamwe vacho zvisingatombonzwisisiki, but donzvo riri rekuvharira madzimai panze. So isusu zvinhu zvinotirwadza kuti dai mapolitical parties akwanisa kurespekta constitution ye Zimbabwe nekurespect ma constitutions nema gender policies ema political parties avo anotaura about nyaya the gender equality hapana chinhu chinonetsa ku hapana chinhu chinoshungurudza kuti izvo zvitsaka tiri muna 2023 sure zvigonzi ma major political parties ano SR2 combines angochuza vakadzi less than 12% azvitombo nzwisisi kuti zvinorevei ende zvinongoratidza kuti ivo pachezvavo vari vese havana basa nemadzimai
mhosva inopiwa ani apa muzvaredhewa uye nemhaka yei
chiri kunetsa ndechekuti mapolitical parties haasi kuda kutora responsibility pakutadza kupinza madzimai muzvidanho zvepamusorosoro atinoti maleadership positions. Civil society yakaita a lot of work ma women's rights organizations pekutanga zvaimbonza kuna madzimai acho arida kumira but vanhu vakashanda takashanda tikatrena thousands and thousands yemadzimai across the political divide ma independent candidates vanu PF TCC NDCT madzimai aitoda kukwikwidza muma elections aya but akavharirwa panze vakarwiswa vamwe vacho vaingobviswa palist zvisinganzwisisike responsibility inodzokera kuma political parties especially ma political leaders kana vasingaone kukosha kwemadzimai ma political party leadership structures avo ndozvinozongobudikira nekuti kana ma leaders ema parties aya achikoshesa madzimai achiona zvakakodzera vaitorowo matano ekuprotectawo madzimai kubva kumhirizhonga kubva kumuzvisikiri-sikiri zvataiona zvaiitika zvekuti madzimai zongopesira abiridzirwa azarirwa panze so tinoramba tichingodzosera responsibility kuma political parties as an institution vazhinji vacho vane magender quotas vane magender policies vanazvo maconstitution avo but havasi kuzviimplementa zvinongoratidza kuti ivo pachezvavo havarespecte madzimai and isusu zvinhu zvisina kutifadza
zvino semadzimai moita sei nenyaya iyi
tikutofunga kuti tasvikawo panguva yekuti madzimai ngatichibatanei tisavhotere mapolitical parties asingarespecte madzimai nekuti hatingaende kunoparticipata kupolitics kungonovawaridzira mazambia nekuvaimbira kuti ivo vapinde vaende kuparliamendi vapinde vaite macancellors isusu tichivharirwa panze pane women's quota yakaintrodhuswa pane vakadzi vangu vari very strong across all the political parties vataitofunga kuti pamwe ndovachaita mamps kana macancellors but vachiona vakadzi vavo vachitopushirwa kuproportional representation kwavanoziva kuti vanenge vasina simba rakawanda ikoko vanenge vasina mari dzecdf even kulocal government vakadzi vataitofunga kuti vachaenda mawadzi vachinokwikwidza vari macancellors vakatovharirwa panze nevarume and tikatozotarisisa ma young women chaiko chaiko hakuna vakapinda ma young women kana vakatopinda maybe 1-2 out of 210 constituencies zvinhu zvinonyadzisa and mapolitical parties anofanira kunyara nezvavakaita
avo vanga vari mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence muzvare Stabila Dewa vari parunhare kuHarare nestudio 7 tichienda pamhepo vakafanobata chigaro chemutauriri webato reTCCC muzvare Fadzai Mahere vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira Mukuru wemisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vanoti sangano ravo riri kuparura zvirongwa zvizhinji zvinobetsera vatori venhau panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo Dr. Moyo vanoti vanoziva kuti kune vamwe vasiri kufara vachiti dzimwe nhau dziri kubudiswa dzakarerekera divi rimwe chete vachiti iyi inyaya iri kugadziriswa zvikuru sei panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo vanoti zvimwe zvirongwa zviri kuitwa nemisa Zimbabwe zvinosanganisa hurukuro neZimbabwe Media Center kuti utano hwevatori venhau huchengetedzwe uye kuti Zimbabwe Electoral Commission ione kuti vanhu vose vanokwanisa kupiwa mikana panepfenyuro nemumapepanhau ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7
semisa Zimbabwe sezvamunoziva donzo redu nderekusimudzira nekuvandudzira kupepekwa kwemashoko munguva yesarudzo kuitira kuti vana vezimbabwe vakwanise kunge vachiita sarudzo vakatsika pavhu rakasimba yatinoti informed decision making Penita Zimbabwe chaka dai kuunganidza urongwa wakasiyana siyana watsukudai kuparura mwaka uno unosanganisira kusimudzira mabasa evatape nhau yatinotiyo training kuti mitemo inoshandiswa musarudzo yakamira sei nechekutanga chechipiri kusimudzira mabasa evatape nhau murongwa unorayiwa kuti vatape nhau vanokwanisa sei kuramba vachipepeta nhau dzesarudzo zvisina kudonera mumwena kana kuti munjodzi dzekushambadza nhema dzatinotiyo disinformation and misinformation. Saka saizvozvo tiri kudai kusimudzira mabasa avo nekuvatraina kuti vange vachibata basa ravo zvakasununguka. Pamusoro pezvo tiri munhaurirano uyezve tiri kufambidzana reZimbabwe Media Commission kuparura basa rekuti vatapi venhau vange vachichengetedzeka pamusoro pekunge takaita basa iroro nevemapurisa kuti kana tamunguva yesarudzo zvikuru sazeki ndo inenge yakuona kuti mabasa enhaurwa anofambiswa sei vanogadzira komiti yavanotiyo inonge ichiongorora kufambiswa kwemashopi yavanotiyo media committee inova zeki inenge irivo vamwe vevanenge vakagara mukomiti iyoyo.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kuti zeki iite?
Hatinokurudzira isusu kune zeki ndechekuti vange vachifambisa basa ravo nemazvo pakuti vakaona pakanganiswa zvikuru sakana pamapato rezvematongerwo enyika asiri kupiwa mukana yakafanana pachitashi chenyika ZBC vange vachipinda vachindogadzirisa kuitira kuti vasamirire kuti sarudzo dzipere vozotanga kutaura nhunha idzodzo kasi kuti ipapo vagadzirise pange pachiva nekuyanana. Tichipedzisawo zvakare tine urongwa hwekuti tiri kushanda neportals yatirikugara navo tapichi neministry yeICT tichishambadzira zvikuru sakuti madandemutande ngaange aripo nguva dzose kuti ruzhinji rushandise madandemutande tisanyanya kumhanyira kuda kundodzima madandemutande kana tisina kunge tagutsikana nezviri kuitika yatinoti iyo internet shutdown. Saka izvi ndo zvimwe zvezvimwe zvatiri kudai kutsigirana nevatape nhau kasizve tiri kutaurawo nevekunze vanosanganisira vekusadhati vekuau vemueu nenyika dzepasi rose vari kuda kuuya kuzoita sekuzoongorora sarudzo. Senisa tinovapa maonero edu kuti kunze kwakamira sei kuti vakwanise kuzonyatsokunyora ruvaro rwavo rwezvavanenge vaona vachinge vava neinfomation yakwana.
Asika vamwe vezvematongerwo enyika nemapurisa vanombotiwo ivo vatori venhau vacho vamwe vanenge vanozotema vakarerekera divi vamwe vachifamba nevamwe vanenge vachitsvaga rutsigiro rwemamwe mapato ichokwadi here ichi uye muri kutaurawo kuti kudii naivo vatori venhau vacho?
Zvokwadi iroro idenda rinowanikwa mukutapwa kwenhau. Senisa tinofara zvikuru sakuti tisi vamwe vekutanga vakabuda pachina tikati vanovava mamemba zenisa vari vatatu venhau hativabvumiri isu sesangano kuti vaendera nekupidza musarudzo zvikuru sarezvematongerwo enyika atinotiwo maprimary elections kuti vandoedzawo kupinda mupolitics sezvamunoziva vatatu venhau vazhinji vamwe vakabva mukutapa nhau vakaenda kupolitics. Kasi kana pfungwa dzako dzazi dzagadzikana usaedza ukakundikana wodzokazve munewsroom wakundogara wakutapa nhau. Izvi zvinokonzera kuti pange pachiuya njodzi dzekuti hauchanyatsokukwanisa kupepenyura kana kutapa nhau zvakasununguka nekuti waone nhunha dzezvawakasangana nadzo nazvo mukuindawo mune zvematongerwo enyika. Saka isu senyika Zimbabwe tinoti izvozvo kuvatatu venhau kana uri memba yedu ukapinda mune birairi dzemutoo tobva takudzinga kunyika. Kana usiri memba yedu tinobva takuudza kuti garai maziva njodzi yacho nekuti patinge takuzotaura nezvazvo isu hatidi madzvatsvatsva anoti akaendawo kodzoka akaendawo kodzoka nekuti anotiidzira mitunhu nemago mukuitwa kwebasa redu tovhiringika.
Ko vanotema vakarerekera diva?
Vanotema vakarerekera rimwe divi zvinokanganisa chiremerera cheumisha hwedu ndozvatinotaura tichiti chinova chidziviriri chikuru chemutapi wenhau kumira padonzvo reumisha chatino ndiyo maethics kuita basa zaka inyato kuparu wazo kutu umoja una dadira waka ngirishira unopa mati yote enyaya uoregera aminga kirenga anoterera kuti aile neyi anosika kuti chokwadi atasasire wasakadai kutumengwa mpa mati yote mariri iso zo sino chengeteza umija wedu sino chengeteza kuwa wanu aminga waka chengeteza peka patechita basaredu yo sato kuru drava kapena wedu patechiwa zini brama basawu ya sino chio training nguwa zekaro zorunai.
Mukuru wemisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vari parunare ku Harare na Blessing Zulu we Studio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mune nyaya inoti vamwe vakatanga vakanga varipo pakaumha kwebato Movement for Democratic Change vanopomera mhosva mutungamiri webato iri aripo iko zvino vaDouglas Monzora vachiti vauraya bato reMDC. Umwe wevakange vatipa pakaumbwa bato iri vaElias Mudzuri vanoti zvinosiririsa kuti nengo dzebato iri dzakatadza kuchengetedza bato iri. MuNewsday makare mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanokurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kumisangano yeZANU-PF kuti vasarohwa nevanhu veZANU-PF asi vachivaya kuchidza zvekare kuti vazive pekuvhotera musi wesarudzo. Chronicle rinoti nhasi muBulawayo dare reHigh Court richandwa nyaya pakati peZimbabwe Electoral Commission neavo vakamhangara vachiti Zimbabwe Electoral Commission yakatambira magwaro ekukupidza evamwe vanhu nguva yekunyoresa vanhu yapfuura. Yave nguva yenyu vateereri yokuzotaurira Mega zvamunofunga.
Nokumbira opa vatungamiriri vose vanokambeni kuvhota tichavhota, asi ndinokumbirawo kuti semasvikiro emunoita kwamunosvika kwedu kwese uku muchitsvaga rutsigiro takuisaiwo pamusoro muti yeukewo muchidzokawo kwatiri, kwete kuzotivharirawo mikova nokuti izvezvi munoti mikova yose yakavhurwa. Asi tozoya nezvichemo munemoti tangai mapa appointment kuti musvike kwatiri. Iyeyeyo inotirwadza chaizvo isusu sevavhoti. Ndapota ipapapo ngapanyatse kubuda pachena pana vese tichavhotera kune uchazohwina, nokuti izvi ndozotorambira vana munangagwa. Tava kuvaramba saizvezvo nemhaka yekuti havachadi vanhu, vanotokanganwa kuti tisu takavapa basa, vanotokanganwa kuti tisu takavavhotera kuti vahwine izvezvo. Saka hatichavadi vamunangagwa, hatichavadi. Ngavachimbobvawo. Ndini Sifasi Masunda, chizvarwa chemubikita East.
ZANU-PF DC mukawana mavhoti kana kuti 20,000 lucky bhozi, hamuna nyaya, hamuna kana nenguru. Tokufunzai kuti ZANU-PF chii chamakamboitawo government kutonga kwamakaita? Unozoti takawa kamarodhi, takawa takachera madhemu. Ndo chete zvamunoziya, madhemu nemarodhi. Kana ana mavhaza ana mugwadi ngotaura hanzi mutungamiri wenyika vari kuita zvine musoro, vari kuchea, vari kuvakisa madhemu, vari kupisa mugwagwa. Akomana, madhemu sinzi pamakabvira 1980 mungo waka madhemu chete. Mune madhemu manganiani muZimbabwe? Munoswera muntu paipiri waka madhemu? Madhemu api acho ari kumbowakwa?
Pastudio 7, pastudio 7 apo. Uri kuona here kuti munangagwa ari kukamberera Triple C nezvaari kuita? Zvese zvaana fazi nezvimwe zvimwe zvakadai dai izvi. Kukambenera Triple C ikoko, zvese zvaanenge achiita izvi zvokutuma anhu nokurambe mhosva dzinenge dzichiitika kuite kuti vanhu vatizire kubatire Triple C. Haachenjera mudhara, rwendo runowaenda watsvedza.
Manera kana ka studio 7 ndoda kumbovunza vombunzo wangu wakakura kokomichi uripiko komichi wakabuda kuchitaura kuti unoda kondesta uri president MDC wakazodiko naye komi komichi we wadiko ha zvakadibodo zvakakukurirawo torangarira mari sausa 2018 ashana unziwa ukaita soja zvipinza parisi kufarira zvikuru chinda mberi kuvakuru kunyatsa kutaura kuti these results are totally fake uchitaura semunhu wochai chai wakazonyengereka papi kuteera munzoro wakateera munzoro nomadi naye vakomichi muripi
Tandiziviso kune mhuri yeZimbabwe hama dzangu zvakaitika muna 2018 zvekuti Priscilla Chigumba naMalaba ndivo vakapinza Mnangagwa pachigaro izvozvo zvikaitika futi this time vana Zimbabwe ngatife nawo
ndada kutaurawo pamusoro paidzo mbavha idzo dzezanupf idzo dzinofamba dzichinya pakuuya kuchipinge dzeikambena nedaba anenge sitole munhu wavakatambudza achiri mupenyu vichide kumuuraya vakada kumbomuuraya kwachibuwe kwamuhloyi kuchipinge uko vakamutadza zvine zvinova kunyepa kuchimuti iita panenge kuda mavhoti vanhu vechipinge ndokupatisanze kuchipinge vakuda kuchitaura ngezvake munhu akashaika almost 20 years ago vakunyepa kuchido kukambena ndiye vichikambena ngemapfupa emunhu akafa sei vasingadhani vanhu vezanupf sei musikadhani mudokambira ngemunhu makodo emunhu wakatofa kudhaya wakaora chimupenyu amumunhu moda munhu wekuti wafa imwe vanhu vemuchipinge ndokuudzai misi tisapatiswa ndiwo makwanda kude mavhoti edu manje tisavavhotera tisavavhoteresa vari kuenda kuna ngomo mungomo kwavakaenda kubulawaya vakauraya vanhu naiye munhu akagwa anga aripo kuti uraya vanhu vendege anga aripo zvino zvova kunyepa kuda kuchida ngomo pasara kuti makore anoteera vakambeni kuti nditsvangirai asi achiri mupenyu havasaimbuda bati ndatenda hangu
makasimba here makasimba here studio 7 vateereri vese mukomana anga achimbopinda avo vakatadza kubva 1988 avo kusvika izvezvi vozokambeina vakatadza mashure meso saka tinoti ngapinda ake mukomana ende unozorora vakomana vemagold mafia
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi izuva guru muAmerica sezvo nyika ichange ichicherechedzwa zuva rekuwana kuzvitonga kuzere reIndependence Day kuchange kuine mabiko nemhemberero dzakasiyana-siyana. Gore negore mutungamiri weAmerica Joe Biden vanoita mabiko ekutambira nekukorokotedza vapoteri nevabvakure vakakwanisa kuwana mukana wekuva zvizvarwa zveAmerica gore rino. VaBiden vakatiwo chero ivo madzisekuru avo vakabva kuIreland kuzogara muAmerica vachiti nhasi vanodada nekuva chizvarwa cheAmerica.
Thank you for choosing the United States of America, believing that America is worthy of your aspirations, worthy of your dreams. Making this journey, you've done more than move to a new place. I've kept my commitment to send an immigration reform bill to the United States Congress. It includes smart border management and security and a pathway to citizenship for 11 million undocumented people in America.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachitaura kumuzinda weWhite House kunhemberero yekutambirwa kwezvizvarwa zvekunze zvakapiwa magwaro ekuva zvizvarwa zvemuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, mufundisi wekereke yePraise Covenant International Church, mufundisi Rebecca Makai, kuti tinzwewo maonero avo.
Ndoda kuti titende Mwari isusu semaimmigrants munyika ino yatakasvika munyika yeAmerica. Tiri kupembererawo pamwe chete nevaridzi venyika ino nesuo takawana mukana wekudaidzwa kunzi maamerican.
Chamunonongedzera imi kuti munonyanya kutenda muzuva iri ndechipi?
Tiri kunyanya kutenda kupemberera zuva reindependence muno maamerica ravanoti 4th of July, vachipemberera kusununguka kana kuti kusunungurwa kubva muutongi nehudzvanyiriri hwakanga hwakaitwa namabritish kumaamericans.
Rochirevawo kuti kudini zuva iri kwamuri?
Musi wa4 July, zvinoreva kuti ndiro zuva rakagashidzwa maamericans kusunungurwa. Nechirungu vanoti ndo on the 4th of July the Continental Congress formally adopted yavanoti Declaration of Independence, yakanyoreranwa nauye mutungamiriri ainzi Jefferson.
Zvamunobatisisawo imi sechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica ndezvipi?
Tikunyanya kutenda kuona nekudzidza kuti maAmericans anoramba achirangarira zuva iri. Vanouya pamwe chete, ndozvatiri kudzidza, vanouya pamwe chete, vanosangana. Hazvinei kuti uyu ibato ripi, uyu ibato ripi, asi unoona kubatana kwenyika yese pasi rose vachipemberera zuva iri rakasunungurwa nyika. Chinova chidzidzo chikuru kwatiri isu tiri munyika dzinowo takauya muno semaimmigrants, asi tichizoonawo kuti tavewo vamwe venyika ino. Saka tinongofara kudzidza nekuona kupembererwa mhemberero dzinoitwa nemuto wakadai mune dzimwe nyika, kudai chave chishwirwo zvichiitikawo kunyika dzedu dzatakabva, kuti kana zuva reindependence richisvika tipemberere pamwe chete nyika yose pasina kuti uibato kana kuti ndoko.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, vari mufundisi wekereke yePraise Covenant International Church, mufundisi Rebecca Makai, vari parunare naEdwards Zvininga weStudio 7. Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti riri kufunga zvekukurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera mapato asingakudzi vanhukadzi nekuvatadzisa kukwidza musarudzo sezvinoitwa nevanhurume. Sangano reMisa Zimbabwe rinoti mwedzi uno riri kuparura zvirongwa zvizhinji zvokubetsera vatori venhau panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Mhemberero rezuva reIndependence Day yeAmerica yatanga zvine mutindo munzvimbo zhinji muAmerica. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsidhabele.